vamos veve vameswa pamberi pedu are nhasi mushure mekumboendeswa kuwedza nemapurisa nezuro uko kwavanonzi vakauraya vanhu vatatu svondo rapera vakasiya vakuvadza mumwe munhu zvakaipisisa mushure mekuvapfuura nepfuti mapepa ari pamberi pedare anoti vamuvhevhe vakapfuura ndokuuraya mumwe munhu zvakare muHarare muna Mbudzi wegore rapera vamuvhevhe vanonzi svondo rapera vakapfuura vakauraya mukuru wemapurisa pakamba yehwedza Inspector Maxwell Hove mukuru wecheche Johan Maso wechishanu munzvimbo iyi vacrispin mubvana kasina rune pamwe navamunashe majani vanogara mubhuku rekwamajani kuhwedza kwakare rimwe remagweta avo vasamusoni dzingira vatenda kuti vaudza dare kuti vamuvhevhe vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa
haingori nyaya yekutiwo vange vachinyunyuta kuti pava vakasangana nekurohwa kwemustaff saka vanoona nezvemutemo maprosecutors vati vachazoinvestigata voti paripoti yeizvozvo saka ndo zvatenge takamirirwa kuona
vadzingira vatiwo vachasvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekuti vamuvhevhe vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tese tiri kuziva kuti inyaya dzemedha dzakatarisa nadzo saka for now aiswa parimand zvichireva kuti akunge achange aformally before the courts andiya zvichireva kuti for now tichazoexplora yedu kuti tinokwanisa kunoapplya bail here kana achinge atipa mainstructions iwayo asi bail rinoapplyiwa kuhigh court so we are waiting to get further instructions from our client then totangira ipapo but for now he has been placed before the courts ndo process yatinoti placement on remand yeah. So that is the position
vamuvhevhe vari kupomerwa zvakare mhosva mbiri dzekuedza kuuraya vatenda emugova kuhwedza mushure mekuvapfuura pavakauraya vahove uye vanonzi vakaedza kuuraya zvakare varafe wenyahwema vepachikoro chemutare boys high school kwamutare mushure mekunge vanyahwema vavanyima chirwekudya vamuvhevhe vakazotizira kumozambique kwavakazobatirwa vakadzoswa munyika mapurisa emuno achishanda pamwe chete nemapurisa ekumozambique vanzi nemutongi wedare amai Evelyn Mashavakure vagodzoka kudare musi wakukadzi 6 mune imwe nyaya mupepeto hwepanhau rekumasvingo Red Mira garikai mafera kureva haana kuzomiswa pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa mushure mekusungwa kwaakaitwa nezuro achipomerwa mhosva yekuburitsa nyaya inonzi nemapurisa inokanganisa zita rawo gweta ramafera kureva vamatini mureri vati mapurisa ati achazotumira masamanisi kana achizoda kuenderera mberi nenyaya iyi
ndava kudare ikoko ndo pavazondifonera vachiti havachagoni kuti vauye kudare kwandandiri nokuti tatatobva kupolisi kwacho vachiti vari kutevera but pandatosvika kudare ndagarako kusvika kuma11 kwamaona uko nokubva ndatozoita vekufonera kuti ko munosvika nguvai ndakungoti ndagara vakazoti hayo hatichauyiko ndopavazotanga kutaura mareasons andataura nekuti kana votida vachazo kuti pave nemasamons asiwa they are no longer interested kuti vauye kuni vaendere mberi nekesi yavo nhasi
masangano enhau akaita semisa zimbabwe necommittee to protect journalists CPJ anoti haasi kufara nekuramba hurumende yezimbabwe ichishungurudza vatori venhau zvikuru sei pamberi pesarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.